Mangwanani akanaka vateereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu ndira 15/2020. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Rimwe sangano revarayiridzi riri kupomera zvimwe zvikoro mhosva yekubhadhara vamwe vabereki kuti vapinde mumisangano isingazikamwi nevamwe. Sangano reApex Council rinoti hurumende haisi kunzwisisa zviri kusangana nevashandi vayo. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti nhengo dzaro hadzisi kuenda kubasa kutangidza nezuro pamusoro penyaya yemihoro nezvikwaniso zvevadzidzisi pamabasa. Mutungamiriri wesangano iri Dr. Takawafira Joe vaudza Studio 7 kuti zvimwe zvikoro zvave kusarudza vabereki vekushedza kumisangano zvichivabhadhara zvichisiya vamwe kuitira kuti zvizonyepa kuti pakaitwa musangano nevabereki vakabvuma kukwidza mari yedzidzo. Tabata Dr. Joe kuti tinzwe zvizhinji.
Hurumende yakataura through acting minister Professor Mugwira wekuprimary and education, primary and secondary education, kuti ichabvumira zvikoro kuti zviinkirize mari nokuti yati inoda kutevedzera market forces. Asi tinoona sokuti hurumende yaita mateya pakuti inoti inoda kubvumira zvikoro kuti zviinkirize mari because zvinhu zviri kudhura and zvikoro hazvina zvitoro kana kuti hurumende haina zvitoro. Chatinopokana nacho ndechekuti izvozvo hazvifani kuti zvibvise urongwa hunotevedza kana maschool fees achikwidza. Chokutanga ndechekuti maschool fees asati akwidza, 20% yavabereki vane vana vari pachikoro vanofanira kuti vaite musangano votenderana kuti vanoda kuti vakwidze nemari kana nepercentage yakadini. Saka zvavakuitika ikozvo ndezvekuti zvikoro hazvichatevedzi mutemo uyu. Zvikoro zvavakungopa vana vechikoro pavanovhara tsamba dzinoratidza kuti mari dzakakwira kubva pakadai kusvika pakadai. Saka hurumende inenge yatadza kuprotekta zvikuru sei vashandi nokuti zvikoro iko zvino zvakakwidza mari dzeschool fees nemari dzinosvika kuma 7000 mamwe ma 10000 nekuma 15000 dzichibva pa less than 2000. Izvozvo zvinopa kuti zvikoro zvingozviitira mari dzokukwidza hazvienderana nemutemo uripo.
Hurumende yanga ichifanira kudini apa? Manga makatarisira kuti idini?
Hurumende yanga ichifanira kuti yaona kuti mutemo wokuti vanotungamira zvikoro vaita musangano nevabereki vane vana vari pachikoro watevedza. But zvavakuitika ndezvekuti zvikoro kuda nemari zvinosvika zvombopawo kumborumisa chibhanzi vamaprovincial directors. Tozoona zvikoro zvavatova nemaapproval ekuinkiriza mari tisina kuita musangano savabereki pazvikoro. Saka ndonyaya yanga ichifanira kuti hurumende itarise kuti zviri kumboitika se ichiprotektawo vana vavarombo nokuti zvazvinoreva ndezvokuti vaya vane mari ndo vavakwanisa kuti vaende ndise vana vavo kuzvikoro. Chimwe chaakunetsa ndechekuti varayiridzi vanofananga vanotichawo muzvikoro umu vabereki nekuno rumwe rutivi. Asi hurumende haidi kuona mamarket forces pakuingirizawo mari yavarayiridzi yavanotambira, inongoona mamarket forces kuingiriza maschool fees. Zvazvaakureva ndezvekuti kana varayiridzi vachienda kuzvikoro izvi kunodzidzisa vanenge vasiya vana vavo kudzimba Saka zvino zoite here kuti murairidze osiya mwana wake kudzimba achinodzidzisa vana vavamwe. Saka zvinongorewa kuti zvichazvimbira education system varairidza vakwanisa kuti vanodzidzisa vana vavamwe ivo vavo vagere kumba.
Munoti kuvabereki uye moita sei nenyaya iyi?
Varairidzi vane right inonzi right of dispute, nokuti vakaderedza mari dzavarairidzi kubva pa 500 US kusvika pa 30 US. Saka vachakwanisa kuti vaendeserewo vana vakuzvikoro, nai zvikoro kunodzidzisa vana vavamwe vavo vasingakwanisi kuenda. Ndosaka varairidzi vakatora chisungo chokuti havasi kuenda kuzvikoro nokuti havanganodzidzisi vana vavamwe vavo vasara kudzimba.
Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawashira Zhou, vari parunare kumasvingo neStudio 7. Gurukota rezveupfumi muzvinafundo Mutuli Ncube nemuvhuro vakazivisa kuti hurumende yakanga iine chido chekugadzirisa matambudziko evashandi vayo kuburikidza nekuvawedzera mihoro yavo, vachiti nyaya iyi ichagadziriswa mumasvondo mashoma anotevera. Svondo rapera, hurumende yakanga yabvuma kuwedzera vashandi vayo mihoro inoda kusvika kuzvikamuzana kubva muzana kumushandi wepasi, asi vashandi vanonzi vakaramba kuitambira vachiti vanoda mari dzavaitambira muna gumi guru 2018 dzichienzaniswa neuremu hwedhora rekuAmerica kumabhanga pasuvaro. Munyori wesangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council vaDavid Dzatsunga vanoti vashandi vari kushungurudzika zvikuru nezviri kuitika, zvinoratidza kuti hurumende haisi kunzwisisa zviri kusangana nevashandi vayo. Ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Vashandi vari kushungurudzika nemamiriro akaitazvo nemashoko ari kubva kuhurumende anoratidza kuti hurumende haisi kunzwisisa zviri kuitika kuvashandi, nokuti kono vashandi vanzwa nenhamo. Nhamo yatekeshera mudzimba, vana havachazivi kuti vodini navo kuti vaende kuzvikoro, ivo kuti vaende kumabasa havachazivi kuti vodini, uye mari yacho iri kutaurwa kunzi tinogona kupa vanhu haisi kana kutombobetsera kuti ingatombo yatanga kugadzirisa dambudziko riri kusangana nevashandi. Saka vashandi vari kushungurudzika nokupererwa nechimiro chakaita zvino.
Tiri kuona kuti vashandi vehurumende vakawanda vari kuchema nenyaya yekuti iyo iri kunzi nehurumende cost of living yavarodawo kupai imari shoma isina chainotenga zvakare kana kubatsira mukutambura kuita vashandi. Muri kutambirawo sei nyaya iyoyi misesangano?
Isu takatotora danho rekuzivisa hurumende kuti kukundikana kwevashandi kuida kumabasa kuchawedzera zvakapetwa kudarika zvanga zvazviri kuburikidza nemari yavari kupa vashandi. Kuti izvozvi kutaura kuno, mushandi wakawana mari inoita 800 RTGS muna December kuti akwanise kuti amuruke paari zviri kurema hazvisi kutoitika. Vashandi vari kuti zvino kana zvadai toita sei, tochemerepi kana hurumende yatifuratira sezvizvi? No, isu tevatungamiriri vana vashandi tinogona kungotora zvinobva kuvashandi. Vashandi vari kupererwa, vari kushaya kuti danho ratingatora chairo chairo ringaita kuti hurumende inzwe zvichema zvedu nderipi. No, patova nedambudziko rokuti tigare pasi timbopangana kuti zvingamboitwa sei chaizvo.
Takanzwa hurumende ichiti vashandi vachatanga kuwana mari idzodzi dzecost of living nhasi. Zvaitika here izvo?
Ini semushando wehurumende yangu handisati ndaiona, handina hangu kunzwa vamwe kuda tichapindawo mukupera, sezvo zuva risati rapera hatigoni kuti hazvisati zvaitika kana kuti zvaitika. Dzimwe nguva tinongozonzwawo patinomuka paya vamwe achiti yangu yakazoreflekta makumi madeko yangu yakazodai. Saka hati ini hangu handisati ndaiwana.
Munotarisira kusangana riini nevamiriri vehurumende zvakare?
Musangano watakaita svondo rapera nechishanu wakapera tisina kupanana chitsidzo chokuti tichasangana riini. Saka ndinganyeba tatongomirirawo ivo kuti vachaonawo here kuti zvinoda kuti zviite chindu chindu kuti izvozvo zvidzokedzane, kana kuti vagotikasira kuti ndana tanzwaivo minista vachiti vanhu vanofanwa kuti varambe vachitaurirana. Yo, vamutuli nuve kuda vari kuvataurira nokuti ndo vanoti vatinotaura navo isu vatinorekojeta navo vanonoturirawo zvatinenge tataura navo kuna vanava muturi ivava kuda vane zvavari kuronga tangomirira iyo.
Munyori mukuru weApex Council vaDavid Dzatsunga vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mapurisa arambidza bato guru rinopikisa reMDC kuita musangano waro nhasi apo mutungamiriri webato iri vaNelson Chamisa vange vakatarisirwa kuzivisa gwara richafamba nebato ravo pamwe nezvirongwa zvavachaita gore rino. Godwin Mangulya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure memusangano weStanding Committee yebato iri muHarare, mutevedzeri wemutauriri weMDC valokutamborinyoka vati mapurisa arambidza kuti musangano uyu usaenderere mberi achiti akabatikana nekuvhurwa kwezvikoro.
Kuna magetsi zvikoro zvabvurwa vanhu havana mari, hakuna chiripo, vanhu havana kana chavainacho, nyika iri kutambura. Saka vanhu varida kunzwa kuti utungamiri weMDC huri kuti kudii. Paagenda 2023 yatanga achida kuti tiite kwana, ndopanga vachida kusesetirwa neutungamiri weMDC kuti tichaita serwendo runo iplani yeaction yeMDC yegorera 2020. Asi mapurisa aramba event yati hanzi nekuti zvikoro zvokuvhurwa svondo rino event yedu haikwanisi kuenderera mberi. Asi chativhundusa ndechekuti tashama kuti ko mapurisa ane chekuita here nekuvhurwa kwezvikoro, bhoza kuti mapurisa hakwanisi kunge ari kuna kuti mapurisa ari pane kuvhurwa kwezvikoro, saka tikusha kuti mapurisa apinda papi pakuvhurwa kwezvikoro.
Vatamborinyoka vati musangano uyu hauchaitwa nekuti MDC inoda kuti vatsigiri vayo vasarohwa kana kurwiswa nemapurisa. Vati zviri pachena kuti mapurisa ari kuda kurwisa vatsigiri vebato iri sezvaakaita apo bato iri rakaronga kuratidzira mumaguta nemadhorobha ese munyika.
Takamboona zvakaitwa kugorera pera muna 2019. Vanhu vemDC vakadashurwa, vanhu veZimbabwe vakadashurwa, vakashungurudzwa, vakarohwa kubvira muna August pataida kuita ratidziro dzedu dziri murunyararo muHarare, nana Bhuruwayo, nana Gweru, nana Masvingo nebamutare. Zvakarambidzwa izvozvo mwedzi waNyamafufu gore rakapera. Takaona rejimu yavamunangagwa ichirova nekushungurudza vanhu nekuda kwaratidzira zviri pamutemo. Saka tati haiwa, tikuvapa mukana wokuti taendesa nyaya yedu kuti tauda kuti tichiita agenda 2023 kuti iitwe musi wechipiri. Asi sekutaura kwandamboita, tiri kuongorora semusanga tawirana kuti tinosvika rini kusvika rini tichiteerera mitemo isina musoro.
Vati musangano uyo wange uine dingindira rekuti agenda 2020 wange uchifanira kuitwa kumai musodzi wall kumbare wave kuzoitwa nemusi wechipiri svondo rinouya panzvimbo ichaziviswa nekufamba kwenguva. Vatamborinyoka vati MDC yaneta nekutorwa sesangano remagandanga uye iri kuzeya kuti yoramba ichitevedza mutemo here kana kuchinja maitiro.
Vakaramba zvatoda kuita nemusi wechipiri muchaona zvatichaita. Ndonyaya iri kupinda munyaya yatiri kuti tiri kuongorora kuti kusvika zvarini tichiteerera mitemo isina musoro yemapurisa ada kutirambidza kuita kodzero zvedu nekuita maactivities edu anovhurwiswa nebumbiro remutemo yeZimbabwe.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumutauriri weZimbabwe Republic Police Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo nhare mbozha yavo yange isiri kuita. Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti vanoona sekuti mapurisa ave kumbunyikidza MDC.
Zvinhu zvinorwisana nezvinotaurwa nemutungamiriri wenyika zvikuru sei paanenge achiti Zimbabwe yenyika yakasununguka, vanhu vanofanira kuratidzira murunyararo uye vanobvumidzwa kuungana. Tingangoti zvinhu zvinotorwisana nebumbiro remutemo wenyika. Nebumbiro remutemo wenyika rinobvumidza kuti vanhu vaungane vachitsigira mapato avanoda uye vachikwanisa kuyanana vachiwadzana vakadaro. Saka zvinhu zviri kunze kwemutemo zvinji.
Muna Nyamavhuvhu gore rapfuura ZRP yakarambidza MDC kuratidzira mumaguta nemadhorobha ese munyika ichiti yaityira kuti kuratidzira uku kwaizokonzera mhirizhonga sezvainge zvaitika pakuratidzira kwainge kwaitika muna Ndira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Chombo tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday, sangano revanachiremba reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights rakasarudza bhodhi idzva richiti Dr. Fortune Nyamande ndivo sachigaro wavo. Mudeli News vanoona nezvekufambiswa kwemabasa evechidiki vezanu PF vaGodfrey Tsenengamu vadzokororazve mashoko avakambotaura ekukurudzira nhaurirano pakati pebato ravo rezanu PF neMDC. MuHerald mune nyaya pamusoro paBishop veAnglican vekumanikaland Eric Ruona, avo vakasungwa neZimbabwe Anti-Corruption Commission vachipomerwa mhosva yeuori maererano nemari inoita mazana manomwe ezviuru zvemadhora. Yasvika nguva muchirongwa chino yatinokoka vateereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Mamukasei mukomata nokawande paStudio 7 apo. Totenda zvedu nechirongwa chamunotipa chinaudza kuti vanotsokudza mazuva ese. Nendini Peter ndiri kupa masvingo apo. Ini tinokachika maro zvishuwa negurukota rezvemari muzvinafundo mutulinco kuti kana uchiita zvinhu zvaunombonyatsogaya here chaizvo chaizvo kuti vanhu vari kurarama sei. Ukatarisa izvizvizvi vari kuti vanoda kuwedzera mari yemuhoro yevashandi nezvikamu zvisinga sviki 100%, asi ivo zvinhu zvavo vanokwidza nemore than 300%. Mafees emumakoreji akakwira gore rapera nemore than 350%. Izvizvizvi vari kuronga futi kukwidza nemore than 300%. Mafees akare iwayo, asi ivo kana vachiti vari kuwedzera vashandi mari, vari kuwedzera vashandi mari inokwana kuti 97%. Vari kuda here kuti varayiridzi vakwanisa kukwanisa vana vavo kuchikoro, kana kuti ndezvongoti varayiridzi vangoitawo community service vachingobatsirawo zvavo community kwete kuti vadziendese kuchikoro? Ndati ndibvunzewo ipapo kuti kana vachizviona kudaro vanozvionawo sekuti zvinhu zvinoita here kana kuti kwete.
Manheru eStudio 7 naJonga kandimire. Munogona nekutipawo news? Muri kubata basa. Panyaya situation iri muZimbabwe, ngavarambe vachiwedzera panyaya dzematichers kuenda kumabasa. Ngavarambe vachiwedzera especially vese ngapotoshaya kana one anoenda bhozi. Zvanyanya zvinhu izvizvi, hakuna anombodzingwa basa, hakuvhundutsira. Vakangorega vese, vakangobatirana pamwe, hapana anorega. Zvamonika mutsvanga izvo ndezvekuti obviously ka mabeds of same feather they flock together. Saka pana chavangataura Monica mutsvangwa ngaanyarare zvake. Inonsense batana kwekudi kana. Saka what is the people, saka tiri holiday yacho kana achiziva kuti ari pabasa dei akango vasinambotiudza nezveholiday zvebhozi. Right now every day zvirikunzi vambomira zororo vambodidi. Saka inonsense tawanazvo manezvi. Ngaitiri kuryo kadonyarara ngarege kutaura bhosi, hapana chaari kutaura, zvese zvakangofanana. Maita basa Liberty Padendron South Africa.
PaStudio 7 muri seisi vana mukomata nonoka hwande, vana Blessing, vana sisi mavhe. Aiwa tinotenda basa rese nevese vandasiya. Ini ndoona kuti nyika yedu inenge yazoenda kumagumo, nyika yeZimbabwe. Vakomana vezanupiefu vanotanga nguva vasingazvizivi kuti kune nyaya yenharurano nematicha kuti vadzokere pazvikoro. Vanotanga kuzomhanya-mhanya kuti zvikoro zvabvurwa iki zvino. Zvinoratidza zanupiefu haina kana pfungwa, kutopererwa ikukuyakuya. Havana kana order zvinhu zvavo zvavanoita. Nhasi anonzi ari kulivhi, mangwana azouya pabasa anzi adzokera kulivhi kezvinoenda ku. Nyika iri kutongwa ndoanonzi madhaka ari kuitwa nana EDL. Havana kana mwoyo nevanhu vanavo. Kungomhanya pese pese kwaenda nechiri kuitwa chachachacha, hapana chiri kumboitwa navarume. Vauraya vanhu vakawandisa, vaparadza dzimba nekuda kwekutambura kwenhamo. Dzimba dzakawanda dzaparadzwa, vana vakava. Ike zvino vanhu vano vechikoro vatokwadzwa njere dzavo nezanupiefu. Generation yekudzidza hapana chavachadzidza. Maticha nyangwe akavafosa kuti vadzokere kuchikoro, hazvibetseri kuti muticha adzidzisa nenzara, hapana chaanombodzidzisa. Saka hurumende inoda kutosungiswa chaichaiyo bhozi. Ikuchikora kodzero dzevana nedzikodzero dzevashandi nedzikodzero dzevana veZimbabwe.
Dadi mukomadzanonoka wande, ndinokumbirawo kuti veduwe pamunotorawo vanhu paya paya Samaya kuti mutoro wakadzi mutoro one varume. Sometimes nongonzwa varume vega ndo vanenge vachingotaura pfungwa dzavo. Zvaita sekuti isusu vakadzi hatinawo zvatinofunga. Ndoda hangu kutaura nenyaya yeMDC inotungamirwa navachamisa. Kuti ivo vanongoramba vachikumbira mvumo kumapurisa. Mapurisa vanonadzo kuziva kuti haambofi akavabvumidza. Iwo President Chamisa, mutungamiriri wevanhu, vadini ivo vakateerera zvinhu zvinotaura vanhu. Nokuti chandinoziva ndi zvinonzi simbi inorwa ichapisa. Vachamisa vari kuramba vachingoverengera, vachingoverengera. Gore rakapera iri rakangopera vachingoti mirai tichazodai. Zvineke zvinezvi zverototanga ratotanga kudai vachitorambidzwa futi nemapurisa. Handioni kuti pane chinobuda. Chadzikana tese tatichitozoneta kana kuti tachitozofa nenzara vachingoti kwai tiri kukumbira mvumo kumapurisa. Mapurisa acho havanonatsokuziva kuti haafi akavabvumidza. Mapurisa ndaa munangagwa. Saka ndino ini nahangu chandiri kufunga ka zvemapurisa izvi zvakakona vachamisa. Chitsvagaiwo imwe plani imombosiyana naye mapurisa iyi nokuti muri kutotamba nemadhaka pasina mvura purezidendi vedu. Tinokutsigirai chaizvo bhati kana mukangoramba manje muchingoti tiri kukumbira mvumo tiri kukumbira mvumo pane pamwe pokutika munofangwa kuona kuti vanhu vacho vamuri kushanda navo vakaita sei nokuti mapurisa aendeezano saka hamufi makambobvumidzwa namunangagwa hamufi makabvumidzwa namunangagwa.
Makadiko pastudio 7 ndiri mukoma nawo yandadzoka zvekare futi pastudio 7 apa haindaingozviziva zvangu kuti munangagwa mavhiki ake matatu aakataura yatanenge agere panyika handibudi handibudi ndaingoziva ndikunyepa ai baba varoda ndege zvavo ava aiwa vari bhizi nezondo mundege imomo ivo vakati kwatiri lemavheji nemuriyo asi zvikasvika chete ndianaiziva kuti kuna vamugabe zuva richasvika tatenda hangu munangagwa richauyawo rako ramba wakamirira ucharihona.
Manzwa pfungwa dzevamwe vateereri. Studio 7 inokupai mukana wekutaura zvamunofunga. Isu hatina kwatakarerekera. Munofungei? Tinokukurudzirai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Regai timbotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Mutungamiriri weSouth Korea vaMoon Jae-in vati vanoda kuti nyika yavo isapomerwa mhosva yokuputsa zvirango zvakatemerwa North Korea nekuti vanoda kuti vadyidzgane neNorth Korea zvinogona kubatsira mukutangidza zvekare hurukuro pakati peNorth Korea neAmerica pamusoro pezvombo zvenuklia. Sangano reWorld Health Organization razivisa kuti rawana chirwere chakafanana neche Sudden Acute Respiratory Syndrome kana kuti SARS mumuri imwe chete richiti munhu akange ari parwendo kubva kuChina akaendeswa muchipatara muThailand zvondo rapfuura. Vanhu makumi mana neumwe vanonzi vakabata chirwere ichi asi umwe wavo akatofa nemusi wechina. Muchikamu chino tiri kutarisa zviri kuitika muAmerica. Vanhu vatanhatu vebato reDemocratic Party vari kukwidzira mukana wekukwidzira utungamiri hwenyika kupera kwegore rino. Nhasi vachiri pakati pegakava kana kuti debate rinotarisirwa kuve nemutsindo mukuru sezvo riri iro rekupedzisira vanhu vasati vatanga kuvhotera vavanoda kuti amirire bato reDemocratic Party. Vanhu mudunhu reIowa ndivo vachatanga kuvhota munyika yose nemusi wakukadzi 3. Tabata vanodzidzisa zvematongerwo enyika paWellesley College kuMassachusetts, Dr. Chipodendere, kuti vatiudze zvavari kunzwa.
Vatanga nenhau yehondo kuti kana iwe ukaitwa mutungamiriri wenyika unosarudza sei hondo dzaunoenda kazhinji tinoziva kuti maDemocrats vanowanzo opoza kuenda kuhondo. Vazhinji vavo vanga vachitaura ivo kuti vanotanga vataurana neCongress vasati vaendesa vakomana nevasikana veami kuti vanorwa. Pazonyanyisa kuva nedebate yanga iri nyaya yekuti ko zvoitwa sei nemasoja ariko izvezvi kuMiddle East. Vazhinji vanhurume vese vari pastage vanga vachiti tinobvisa vashoma vashoma, asi muzvare Elizabeth Warren vati ivo vanenge vachida kuti tidzose vanhu vese vari ikoko kumba. Vati havaone pane chikonzero chekusiyira maAmerican troops kuMiddle East nekuti hondo dzacho dziri kuramba dzichingoenderera hadzisi kupera. Imwewo nyaya yambonakidza ndeyekuti vaJoe Biden navaBernie Sanders vanga vachidzoserana dzoserana pakuti ko iwe wakavhotera hondo yekuIran yekuIraq, iwe wakavhotera hondo yekuAfghanistan, kungorakidzawo kuti vava vanhu vava mugovernment kwenguva yakareba vese more than 30 years. Saka vane mamistakes mazhinji chaiwo avakaita, avachafanira kunge vachizotsanangudzira maAmericans. Asi ndinoona sekunge vese vari kuti vaTrump vadzosera basa rekuIran kumashure rekuita denuclearize Iran nekuti Iran yabva yati aichaita nuclear deal, America yabuda munuclear deal racho. Asi vese vari kuti ivo kana vachizonge vave kutungamirirwa nyika vanoona kuti vanokwanisa kutaura nemaallies ekueurope kuti nuclear deal idzoserwe pakare.
Debate ranhasi iri rakasiyana namamwe madebate here ari kuitwa nevanhu veDemocratic Party.
Iri ndorekupedzisira, rakasiyana pakuti hapasisina munhu watinoti anobva kuminority group. VaAndrew Young ndokuzoti vachiri kuavapo apa even though vachiri kurana. Chimwe chakanyaita kusiyana ndechekuti raitwa after zvakaitika kuIran zviya nekuIraq, saka rine nyaya dziri more current dzekuti vanhu vange vachitaura. Asi sezvo riri debate rekupedzisira, zvinonzi izvo anenge ahwina debate iri ndiye anowanzozohwina primary election ichange iriko muna February kuti maDemocrats asarudze kuti achanga akavamiririra achirwisana navaTrump muna November ndiani.
Pari zvino munoona sekuti zvakamira sei, wamungati ari mberi ndiani?
Pakaoma. Ndinoona sekuti base yemaDemocrats vanogona kunge vachida vaJoe Biden, asi vaSanders havasi kumashure uye muzvare Elizabeth Warren vanenge vari kudzokowa.
Vanodzidzisa zvematongero enyika paWellesley College mudunhu reMassachusetts, Dr. Chipot Endere vari parunhare kuMassachusetts neStudio 7. Zvanzi musapfeka masutu musina shangu. Enzo Smart inotangira kutsoka. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Rimwe sangano revarairidzi riri kupemera zvimwe zvikoro mhosva yokubhadhara vamwe vabereki kuti vapinde mumisangano isingazikanwi nevamwe. Sangano reApex Council rinoti hurumende haisi kunzwisisa zviri kusangana nevashandi vayo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC, ndoti mosara zvakanaka.
Soku isika tisenda baku vi